Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 9/2022 makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuvandudza mutemo wezvekutepfenyura weBroadcasting Services Act kuti vekunze vakwanise kusima mari dzavo mumakambani ezvekutepfenyura. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change royambira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzinogona kuita mhirizhonga inotyisa kana zvinhu zvikasagadziriswa iko zvino. Asi ZANU-PF inotiwo iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya panyaya dzairi kupomerwa dzekurwisa vatsigiri veTCCC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota runoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende iri kuvandudza mutemo wezvekutepfenyura weBroadcasting Services Act kuti vekunze vakwanise kusima mari dzavo mumakambani ezvekutepfenyura munyika. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo averengwa nemutevedzeri wavo vaKindness Paradza pamusangano wekuziya mamiriro akaita nyaya dzekutepfenyura munyika uyo wange wakarongwa nemisa Zimbabwe amai Mutsvangwa vati hurumende inoziva kuti mutemo weBroadcasting Services Act hauchafambirani nenguva uye uri kuvandudzwa vati sezvo makambani ekutepfenyura ari kuomerwa zvakanyanya zvimwe zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mutemo uyu kuti vekunze vakwanise kupindawo mumabasa ekutepfenyura vatiwo mutemo weBroadcasting Services Act unovharidzira zvakawanda nekutadzisa kuvhurwa kwakanaka kwemasaisai uye izvi zvave kubviswa mumutemo vaenderera mberi vachiti mushure mekupa marezinesi kune penyuro dzemaradio dzemumatunhu kana kuti community radio stations vavewo kuronga kupa marezinesi kune penyuro dzematerevhizheni dzemumatunhu
tabhabhu zvatiri kuita izvi zvemacommunity radio stations ose kana ava kuti ava kutepfenyura tava kuchienda kutichipa malaisensi a community television station kuti aende zvekuma communities ayaya aka asingawane ZBC kuti vadi vawanewo vatange kuita kutepfenyura kwavo vachiita zvema television
vati pasipe mutemo mutsva Broadcasting Authority of Zimbabwe inenge yave kusungirwa kukoka vanoda marezinisi ekutepfenyura kamwe pagore kwete zvairi kuita pari zvino zvekuti inoita izvi painodira vati BAZ ichange yave kusungirwa kutsigira nepfenyuro dzemumatunhu nemishina yekutepfenyura kana mari pasi pehomwe yavo yeBroadcasting Fund sachigaro wemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa nehurumende ndozvavagara vachitaura sezvo mutemo weBroadcasting Services Act usisafambirane nenguva
zvinhu zvataichemera atinoona sekuti zvinhu zvinonyanya kutozobatsira ivo vanenge vari vagari vemuZimbabwe nehurumende saka tinoshuvira kuti minister dzitangwa politics asi kuti zvavanotaura zvizadziswe
vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations vaJerry Zingwevu vati vanofara kuti hurumende ichabvumira vari kunze kuti vatsigire nepenyuro dzematunhu
dai vakurumidza kuti mutemo uyu ushandurwe tione kuti vane mari dzavo dzavanenge vachida kupinza munyika mumacommunity radios aya zvinge zvashanda nokuti tine macommunities akafanana naPlumtree naGwanda nekunana Chiredzi kuwo vane vazhinji vanogara kuze kwenyika vamwe vari kuna South Africa zvikuru kwazvo vamwe vari kunana UK vanenge vachidawo kuti vawane mikana yekusapota nzvimbo dzavo mavakakurira asi mutemo wanga usingavabvumiri
panyaya yebroadcasting fund vati panofanira kuve neurongwa hwekuti nepenyuro dzinowana rubatsiro sei vachitaurawo pamusangano wanhasi mukuru webaz vamathias chakanyuka vati baz yakatobatsira nepenyuro yeausheni community radio station nemishina yekutepenyura uye pari zvino vakatotenga mishina yemanamantebe community radio station yekugwanda zvichakadai hurumende inoti ichatora marezinesi enhepenyuro dzemunharaunda kana dzikatadza kuenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemisere sezvinodiwa nemutemo pari zvino ausheni ndiyo yega yave kutepenyura asi vaong vayo vanoona nezvezvirongwa mumuganga radio station kuchipinge vauza studio 7 kuti havasi kuzorega rezinesi richienda
minista vataura vachiita kunge vari kutopa kuchisidzira pane kuti vaone kuti ngatitaurirane kuti tozviita sei nekuti pakupuwa kwatakaita marezinesi hongu takapiwa asi zvimwe zvinhu zvinodawo kuti hurumende inge nedivi rainoitawo kuti macommunity radio aya ange achienda pamhepo
mutemo webroadcasting services act wakadzikwa muna 2001 apo hurumende yaivava isingadi kupa mukana kune mamwe makambani kuti atepenyure ndakamirira studio 7 muhara ndini Godwin Mangoja.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kuyambira kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika iko zvino ikasagadziriswa neNational Peace and Reconciliation Commission uye Zimbabwe Human Rights Commission sarudzo dza2023 dzichaita mhirizhonga inotyisa. Izvi zvinotevera kurwiswa kwenhengo dzebato iri dziri kukwidza musarudzo dzekuva makanzura kumashonaland central uye muharare nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanu PF vari kukwidza musarudzo dzekuva kanzura kuguwa kubindura mashonaland central vakamirira bato reCCC vaoslo shambare vanonzi vakapona nepasaka reshumba mushure mekunge vaedza kupisirwa mumba nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF. Imwe nhengo yebato reCCC vaMaxo Dutuma vari kukwidza muward 26 kuHighfield West vanonziwo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF vakarohwa zvakaibisisa asi pavakaenda kunomhanara kumapurisa vakabva vasungwa uye nhasi vaendeswa kulaw and order. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mukuzeya zvakaitika kumashonaland central nenyaya dzemhirizhonga tabata muzvare Maureen Kadema-Unga munyori munyaya dzezvemagariro evanhu mubato reCCC.
Ichokwadi blessing nhengo yedu yeCCC anova zvakare candidate yedu yecouncil kuward 18 kubindura north mash central akasangana netsaona mushure mekunge nhunzva tunzva dziri kufungidzirwa kunzi ndedzezanu PF dzapisa musha wake. Vashambari vakapotsa varasikirwa neupenyu hwavo nokuti vakangopatika pakati peusiku vachinzwa matsimba evanhu vaimhanya vamwe vacho vachitaura kuti aiwa ndimo maari imomu dai taita tatomupisira makare mumhata dzekubuda atsve asi
sebato muri kuti kudii nenyaya iyi?
Zvinhu zvatishungurudza zvakanyanya sebato reCCC kuti nhunzva dzatinzwa dzezanu PF idzi dzinowana mukana wokushungurudza vamwe vachitadza kuita nhau dzematongerwo enyika mune runyararo. Isu seCCC tinonzwisisa kuti nhau dzematongerwo enyika dzinongoda kuti vanhu vange vaine kuwirirana nekutaurirana nekupa nanamazano ekuti tofambisa sei nyika kuti iende kumberi.
Vaamhanara here nyaya iyi kumapurisa?
Candidates yedu vashambare vatitaurira kuti ivo vakaedza kuenda kunoripota kumapurisa asi zviripo ndezvekuti police post yepedo nepamba pavo yakambenge ine mapurisa asi mapurisa yakatandanidzwa nevanhu vezanu PF vakanzi imi hamusi kuiteerera zvinodiwa nebato redu saka vakazoende inenge iri nechepamberi pacho kuti vanosvitsa nhau yavo iyi yekuti aiwa pane nhunzva tinzva dzandiri kuziva kuti ndedzezanu PF dzatungidza imba yangu ikatsva. Asi vasvika ikoko zvakare vakarambirwa kuti vatorerwe ripoti yavo nemapurisa vakataurwa kunzi sati bati nyaya dzakadai dzematongerwo enyika chamungatoita ndechekuenda kune mahofisi maofisi makuru kana ku kamba iri kubhindura kana kune imwe nzvimbo.
Vanoona nezvemagarire evanhu mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Maureen Kadimaunga vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Mutungamiriri weZANU-PF vamunangagwa neutungamiriri wese wemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga. Zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level. Zvekare mapurisa ngaaite basa ravo vasingatarisi kuti munhu anobva kubato ripi. Nokuti kuno kuZANU-PF were making it very clear hatitenderi mhirizhonga sekutaura kunoita mutungamiriri wenyika vamunangagwa.
Asika munyaya dzakavanda veCCC kunyanya vari kupomera vatsigiri venyu mhosva yekuita mhirizhonga.
Vemapato anopikisa ngavasada kuti pose pose pavanenge vaita mhirizhonga kana pavasangana nemhirizhonga, especially yatinoziva kuti mukati mavo vane makakatanwa akakomba kwazvo akatsaka kuti vade pakupisirana pamudzimba parufu rwavatsvangirai, akatsaka kuti vange vachirwisana nezvibakira pamakotsi chaiko pamatare edzimhosva, asaka kuti vange vachirovana vachirwirana vana harvest house namaofisi. Zvinozikanwa kuti mukati mavo mune makakatanwa. Asi ngavasati kana varovana nenyaya dzemakakatanwa dziri mavari izvi voti eZANU-PF yatirova, hatitenderiwo izvozvo. Naimiwo vemapepa nawo ongororesaiwo kuti mashoko aya anonzvereka here umbowo hwacho hwekuti ZANU-PF inenge iri. Zvakashata maningi zvokungoti pose pose paitika mhirizhonga munotsvaka kuisa ruoko kana kupuma bato reZANU-PF nevatungamiriri vavo.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Tichiri panyaya yekukandirana makobvu nematete nekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika iyi, kunetsana kuri kuenderera mberi pakati penhengo dzebato reCCC kumasvingo idzo dziri kukwikwidzana musarudzo dzekuvakanzura sezvo bato iri rakakundikana kugadzirisa nyaya yekuti mumwe wavo ape mumwe mukana. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Kunetsana kwenhengo mbiri dzeCCC dzichamirira bato iri pasarudzo dzemabyelection muward 4 mumasvingo mwedzi uno kuri kuenderera mberi zvitevera kusungisa kwakaitwa vaalec Tabe nevavari kukwikwidzana navo amai Tokozani Muchuchuti. VaTabe nevamwe vatsigiri vavo vatatu vanga vari kumapurisa nhasi vachipomerwa mhosva yekubvarura maposta amai Muchuchuti. Bato reCCC rakatadza kugadzirisa makakatanwa panhengo dzavo mbiri vaTabe namai Muchuchuti dzakaisa mapepa ekumirira musarudzo umu dzikabudirira pakaitwa manomination muna ndira. Amai Muchuchuti avo vakanzi vape mukana vaTabe nevatungamiriri vebato ravo vakaramba vachiti vakabirirwa. Gweta ravaTabe nevamwe vavo vaPhilip Shumba vekwaMutendi and Shumba Legal Practitioners vati nyaya inotarisirwa kupinda mudare redzimhosva munguva pfupi inotevera sezvo mapurisa achiri kuferefeta.
VaTabe vakaramba mhosva iyi uye mapurisa akavarekodha wanted caution statement nekuvatora mafingerprints vakavaregedza mumaoko mangu saGweta. Vakati ivo mapurisa vachazozivisa vaTabe kuti vanodiwa kudare redzimhosva riini, vakakanganisa jurawo rava Ignatius Mazambani iro ravakanamira maposters vasina mvumo yava Mazambani. Zvakare vaTabe nevamwe vavo vakairamba mhosva iyeyi.
Vamwe vakasungwa navaTabe vanoti vaadvai Mufamba, muzvari Esther Zishivi pamwe navagarika vemupandawana. Munyori mubazi revechidiki muCCC kumasvingo vaGilbert Mutubuki vachiripodza kusungisana kuri kuitwa nenhengo dzavo vachiti bata ravo rine nzira kwadzo dzekugadzirisana.
Isu tine nzira dzedu, tina vaisiya yedu vajobscana ndovanogadzirisa kana paita kupokana mubato redu ndovanogadzirisa ivava vatindi nenyaya dzedu kumapurisa tisina kugadzirisana.
Ona nezvematongerwo enyika vanoti kuresana kuvita nhengo mbiri dzeCCC kunogona kupatsanura mavhoti musi wesarudzo bato iri rikakundwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 Kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri chinzwawo kubva kune vari kukwidza musarudzo idzi uye nyanzvumya dzezvesarudzo nezvematongerwe enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo. Nasi kwapera makore manomwe kubva zvakapambwa murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutori wenhau vaItaidzamara pasina anoziva kuti varipi. Vadzamara vakapambwa musi wa9 Kurume 2015 pane imwe nzvimbo yekugerwa kuGlenview muHarare apo vakamanikidzwa kupinda mune imwe motokari chena. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nasi, mudzimai wavadzamara, amai Shefra Dzamara, vati semhuri vari kurarama upenyu hunorwadza vasingazive kuti chii chakaitika kumurume wavo.
Zvinhu zvinorwadza zvikuru kuti nazvono vasvitsa 7 years tisatisaziva kuti varipi uye chii chakaitika. Tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva, especially ndikanyanya kutarisa vana, tinonzwa mwoyo wangu kurwadza.
Amai Dzamara vanotiwo havana zvavari kubatsirwa nazvo nehurumende mukuedza kutsvaga kana kuziva zvakaitika kune murume wavo.
Kugovernment yeZimbabwe kwandiri hangu handina chandiri kuona chavari kuita.
Shamwari yavadzamara vaCharles Nyoni avo vavairatidzira navo kuAfrica Unity Square vachinyunyuta neutongi hwevaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vati vari kushungurudzika zvakanyanya nekutsakatika kuvadzamara. Vanyoni vanoti vachine tarisiro yekuti vadzamara vachawanikwa. Vatiwo vari kuzorangarira vadzamara kuburikidza nemunamato uchaitirwa kumusha we Glenview Manera Nasi.
Tichange tichirangarira mumwe wedu wataishanda naye wataibata naye uyo Itaidzamara akapambwa nehurumende yaZANU PF mugore ra2015 asiri kuzikanwa kunzi akaiswa ipi uyezve kana kuti akapararira ipi. Tichange tichirangarira mumwe wedu uyu Teri kuGrandview 7 kubva kwake. Tichange tina mufundisi vachange vachitika shoko pamwe chete nemashoko enyaradzo nekubatidzwa kwemakenduru tichimurangarira pamwe chete nekunge takapfekawo mamaski efesi yake akagadzirwa achiratidza kuti neniwo nevese vanenge varipo ipapo ndanaItai. I am Itai.
Mutauriri wesangano remagweta rinorwira kodzero dzevanhu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vati semagweta emhuri iyi vari kushushikana zvikuru nemakore ari kuramba achiwanda vasati vakwanisa kuziva kuna vadzamara.
Tinobatikana zvikuru nokuti makore acho awanda kubva 2015 pakadisapiwa pakaabdatwa ndekudisapiwa Itaidzamara pakatorwa nezvechisimba muno muHarare. Tiri kushushikana kuti matanho atakazama kutora semagweta nanhasi hapana zvapundutswa, hapana zvati zvaitika zvinoratidza kuti Itai adzorwe.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner vaPaul Nyati pamwe negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambiziyambi. Asi vachitaura munandira kumusangano mukuru wenyika dzepasi rese unotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu Universal Periodic Review vaziyambi vakati hurumende iri kushushikana zvikuru uye iri kuedza nepese painogona kuferefeta nekutsvaga vadzamara. Vakatiwo hurumende yainge iri kuzadzikisa chiga chedare reHigh Court chekuti vape mhuri yekwadzamara ruzivo rwezvinenge zvaitwa maringe nekutsvakwa kwavo mushure memavhiki maviri oga oga. Asi izvi zvanzi hazvisi zvechokwadi nemhuri pamwe nemagweta avadzamara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuKenya murwendo rwavaudza vatore venhau nhasi kuti rwakanangana nekusimudzira nyika, rwakanangana nekusimudzira nyaya dzezveupfumi, kushanyirana uye kudyidzana munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika. mutungamiri wenyika ya Kenya wa Uhuru Kenyatta vatenda kuti ichi ndicho chinangwa chemusangano uyu vakati mu Kenya munewo zvimwe zvarwa zvekuZimbabwe zvakaendako muna 1960 zvikapiwa magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo vati izvi zvinoratidza kuti ukama pakati penyika mbiri idzi wakasimba Muguzi ya nyaya ii, Marvelous Mchanganya uye we Studio 7, abata vanoongora nyaya zezo upumi vama Simba Buchera.
Ii dano rakanaka shukuru rekuti Zimbabwe inge ichichikidzana nedzimwe nyika dzakaita sana Kenya. Taka tarisa kuti tine zvakawanda zvatinokwanisa kudzidza zvikuru sei munyaya dzakaita sana tourism. Nenyaya dzeupfumi dambudziko ratingori naro nderekuti vatungamirira ava kavinika zvinhu zvavanenge vachitaura ishuviro dzinokwanisa kutora nguva zhinji kuti dzinzi hadzisike zvekuti vanhuwo zvavo vanenge vari munyika idzi zvakafanana nesu tiri muno muZimbabwe hatina chikuru chatinokwanisa kuona munguva shoma inotevera handifungi kuti savanhu edu tinofanira kutarisira kuti pane chinhu chinowachaitika ipapo neipapo ndakatarisa kuti zvimwe zvipfumirano zvakaitwa zvanga zvatova nemakore makumi maviri namashanu zvisati zvanhu zvakachirwa kuti vanhu vaendere mberi nazvo saka hurukuro dzacho dzinofanira kuramba dzichiitika asi tinozofanira kuonawo zvinobatika isu sevanhu kuti tione kuti mari yedu yekuti vatungamiri vavange vachiita zvavari kuita iri kufamba zvakanaka here
munoona misangano yakadai ichiunza pundutso here kune munhuwo zvake anenge akatarisira kuti upenyu hwake usanduke mushure memusangano uyu wekuKenya waendwa nemutungamiri wenyika
nzendo dzakaita seidzi hadzisi nzendo dzinounza cheuviri chiripo ripotyo kubudikidza nekuti hurukuro dzinenge dzichiitika panguva dzinotora nguva yakareba saka kunyange havo mutungamiriri vaenda kuKenya iko zvino handifungi kuti tinofanira kutarisira kuti mangwana kana kuti kuswera mangwana kana kuti chiripo ripotyo totowana kuinvesta nezvimwewo zvavakadaro nezvavanti vatenderana nekuti kazhinji kazhinji zvinenge zvaakuitika ndezvekuti panozoitika dzimwe hurukuro ikona tinoona kuti panga patova ne 25 years kubva paitika hurukuro dzejoint commission yakaisaisei saka nzendo dzatisingafaniri kunyanya kuti chiripo ripotyo tinofanira kuwana cheuviri
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare zveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichitanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana kana kuti 5400 vanhu mazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu kana kuti 633 vakabatwa nechirwere ichi nezuro kusanganisira vana vechikoro zana nemakumi maviri nevashanu zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mumwe murume wekuTexas mudundu reAmerica Guy Wesley Refit abatwa nemhosva yekukanganisa mabasa emapurisa musi wa 6 ndira gore rapera padare reparamende reUS Capitol muWashington DC apo vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vairamba kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzainge dzakundwa navaJoe Biden vebato remaDemocrats Refit akapindawo mudare reparamende iri aine pfuti Russia yazivisa nhasi kuti ichabvumidza vanhu vari kuda kubuda muUkraine vachienda muupoteri kuti vaite izvi vakasununguka kunyange hazvo hurumende yeUkraine iri kuti Russia iri kutyora chibvumirano ichi ichipota ichiuraya vanenge vachitiza hondo ava izvi zviri kuuyawo apo Russia iri kuramba ichitemerwa zvirango zvakaomarara uye nezuro America yakati haichatenge mafuta ekufambisa dzimotokari kubva kuRussia chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro negweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vaive gweta remurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitai Dzamara vaKennedy Masie. VaMasie vanoti vakauya muno muAmerica muna 2016 mushure mekunge vaita dambudziko rekutadza kushanda zvichitevera kutsakatika kwavaDzamara musi wa9 kurume 2015. Vasvika muno muAmerica vakaenderera mberi nekuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paNotre Dame University. Pari zvino vari kushanda segweta neimwe kambani yemagweta ine mukurumbira pasi rose yeBerry Appleman and Leyden LLP vachigara kuTexas. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sezvamunoziva isu vamwe mabhiro atikazoita kuZimbabwe tangasingasakwanisiwo kushanda segweta rinomirira kodzero dzevanhu apo pakashayika client yangu Itai Dzamara nanhasi achiri kungoshayika. But kuno ku zvazvakanakira ndezvekuti mutemo wekuno unoshanda and hurumende inombozama kuona kuti kodzero dzemunhu wese ungave uchibva kune imwe nyika kana kuti ungave uri munhu wemuno dzinooneka.
Asika imo muno vaMasie tinonzwa vamwe vachinyunyuta kuti kodzero dzinoshorwa.
Tinoziva hedu kuti pane zvimwe zvinhu zvinozoita kuti vanhu vazopokana nedzimo nzira dzinozoita mapurisa emuno muAmerica ekuita yatingati rusarura ganda. Muno muAmerica nyaya yeganda ichiri nyaya ichigurwirwa nevanhu vechitema, and tinoonawo zvekare kuti mapurisa achiri kudawo training yatingati yema human rights kuona kuti nyaya dzakaita sedze profiling kana ari munhu mutema kana kuti nyaya dzakaita sedze kuchikora kwemutemo kuve kuri kwokuti kana munhu achikora mutemo zvive zvinhu zvinoenzaniswa. But chakazosiyana nechekuZimbabwe ndechekuti kana izvi zvakadai so zvaitika, mapurisa anosunga vanhu ava and vanopuwa mukana wavo wekumira mumatare edzimhosva. Izvi zvinova zvisingaitiki kuZimbabwe.
Saka imo muno muAmerica muri kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe nenzira ipi?
Izvi siri rebasa rangu iri. Ndinobatsira vanhu vakawanda maZimbabwenzi kuno uku vanenge vachidawo kuziva nezvemutemo kana kuti zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe nenyaya nyaya dzemutemo. Ndinobatsirawo zvekare as a consultant kune maZimbabwenzi anenge ari muno muTexas nemuno muAmerica vanenge vachida kuzivawo zvekare nyaya nyaya dzeimmigration.
Mune mamwewo masangano amunoshanda nawo here?
Ndiri member yesangano rinonzi Effective African Court riri based kuTanzania. Ndinoshandawo zvekare nevechidiki vanonzi YALI in short, Young African Leaders Initiative, vanoita mabasa akasiyana-siyana anopfurikidza kubatsira vakadzi nevana munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndine sangano huyezve rinonzi All Hands on Justice rinoona richiongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero muZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva.
Chandikasiyire vanhu veZimbabwe vakateerera pane ino nguva ndechekuti ngavarambe vachisimbisa kodzero dzavo ndekumeka sure kuti vashandisa kodzero dzavo dzavanadzo iko zvino. Naiko zvino tinoziva kuti tiri kupinda mumaelections a2023, vanhu vanofanirwa kubuda nouwandu hwavo vachinoregista kuvhota.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuDallas muTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yakadoma nezuro chikwata chakasimba chekunokwikwidza mumakwikwi eRugby 2022 South African Curry Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessings Zulu ndiri muWashington DC chiti varare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 9 kuMbimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu, kusuka ethukeleni kuye emputhini, kuye esinkweni, kuye kufulawa.
Uhulumende namhla ukhuphele intengo yamafutha ezimota okwesibili phakathi kwensuku ezine, okuthiye uzolo ekhala ngoba kuzabangela ukuqonga mahlayana kwentengo yempahla ezitolo.
Kuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya ingamazi ukuthulelele. Ubuhlungu buyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaDamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli izindaba ilwela amalungelo oluntu, u-Itai Dzamara wanyamalala. ELeZimbabwe selisayinela nendlela eKenya izivumelwano zokusebenza ndawonye kwezentuthuko kunhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezigoqela ezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende namuhla ukhuphele intengo yamafutha ezimota okwesibili phakathi kwensuku eziningi, okuthiye iningi likhala ngoba kuzabangela ukuqonga mahlayana kwentengo yempahla ezitolo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngolwesihlanu, ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority Zera lukweze intengo yepetulo ledizili isuka ku $1.44 ilitha ngayinye isiya ku $1.51. Uzulu uthe esakhala inyembezi zingakawomi lokoma, lolu gatsha lwavuka namuhla soluyikhuphulile njalo intengo yepetulo yaya ku $1.67. Idizili yona ikhwele yaya ku $1.68. Ngamanye amazwi, idizili ikhwele nge-$0.17 kwathi ipetulo iyakhuphuka nge-$0.16. Ugatsha lweZera luthi luthethe lelinyathelo kulandela ukukhwela kwentengo yamafutha emhlabeni jikelele, okuyinto ebangelwe yikuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia kanye lezijeziso zenotho esezetheswe iRussia ngamazwe asentshonalanga phezu kwalimpi. Intengo yegasi layo ikhwele izolo isuka ku $2.03 iKG ngayinye isiya ku $2.07 ngesizathu esifanayo ngoba ele Ukraine lele Russia adlala indima enkulu ekuthengiseleni amazwe omhlaba amafutha ezimota layo igasi. Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Rights Association, umnumzana eFihlela Ncube uthi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukukhwela kwempadalo yezimota ezithwala uzulu lezinto eziningi ezitolo.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizabe sezithenga izinto ngentengo ephezulu, kusuka ethukeleni kuye emputhini, kuye esinkweni, kuye kufulawa, kuye ekugadeni izimota zokuthutha lakho konke.
Intengo yesinkwa layo ikhangelelwe ukukhuphuka ngemva kokuba ele Ukraine lona elingumaqhuzu kundaba zokulima ingqoloyi lazise namuhla ukuthi selimise ukuyithengisela amazwe omhlaba. Ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ngaphandle kwempi ye-Ukraine intengo yezinto izaphehlwa njalo yikuwa kwedola leZimbabwe okuvele kukhona.
Akubalekeki ukuthi into zingakhweli, zonke izinto zizakhwela. Kungananzeli ukuthi kukathesi inyanga ebuyayo naleyo athinga amaviki azayo. Into vele bezizakhwela kungenxa yepressure yokubana uhulumende u-award ama-civil servant salary increment. Increment yama-civil servant naturally kwi-economy yethu ile-inflationary pressure ngoba ibanika i-spending power which goods and services must chase.
Lanxa uhulumende esithi umthelela wempi ye-Ukraine iyo obangele ukuthi akhuphule intengo yamafutha legasi, abanye bathi uhulumende usecatsha ngomunwe ngoba evele ezehlulekela. Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi akunjalo.
Zipolitics zodwa lezo bayakwazi labo ukuthi into abayikhulumayo ayisilo qiniso, ngoba iqiniso lona yile ukuthi ukukhwela kwediesel lokho kubangelwe impi ekhona kwele Russia labo Ukraine.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uxwayise abamabhizimusi ukuthi labo bengagijimeli ukukhuphula intengo becatha ngodaba lwamafutha.
Silama bhizimisi esingathi abalama business ethics, ngabantu abagemblayo, ngabantu abaspekulethayo, kumbe kwesaba ukuluza asikwazi. Kodwa ke ubusiness person esilaye eZimbabwe kayisuye ke ubusiness person owazakalayo otholakala kumanye amazwe.
Umthelela wempi ye-Ukraine usuzwakala emhlabeni wonke jikelele ezikhwameni zabathengi, ngitsho laseMelika lapho intengo yamafutha ezimota lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo esihlala ikhuphuka njalo nje. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Sekuyiminyaka eyisikhombisa selokhu intatheli zindaba elwela amalungelo oluntu uyita iTamara wanyamalala. Imuli yakhe yabangani lalabo asebenza labo baveza ukudana okukhulu besithi baseselethemba lokuba uzabonakala isaphila. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTamara wayekhokela inhlanganiso eyayikhuthaza ukuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ehle esihlalweni e-Occupy Africa Unity Square. Ekhuluma ngalolu daba isiphathamandla se-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Felix Mafa uthe uhulumende kumele aveze lapho akhona uTamara.
Ubuhlungu ukuswela ubaba wekhaya noma umama wekhaya lingamazi ukuthi ulelephi. Kubuhlungu kuyahlukumeza nje lezingane zizwa zithwele nzima kakhulu umyeni wakhe. Ukunyamalala kukaTamara ayisikho kodwa okukhona eZimbabwe, baningi abantu abanyamalalayo.
Intatheli zindaba uNkosana Dlamini ukhuthaza uZulu ukuba ancedise imuli yakoTamara ngokuyipha usizo lwemali lenduduzo ngesikhathi vethithekile ukuba wayangathi uTamara.
Ngimi uyita iTamara wayengasontatheli nje kumbe umuntu engathi sasisebenza sonke. Wayengumngane oseduze kimi ngoba sasihlangana kaningi izinsuku sixoxa sijabula kunjeyana. Wayeyimemba e-Quill Club. I-Quill Club yi-club yama-journalist e-Harare. So sasihlangana kakhulu e-Quill Club sixoxa indaba ezijiyeneyo ezimayelana lezombusazwe njalo njalo. Njalo kwawulijahela lihlakaniphile kakhulu ngoba lalilolwazi olukhulu.
UmkaTamara unkosikazi Shefra Tamara uthi lokho bekhuleka ukuthi atholakale ephila.
Ndinethwa May Tamara, ndidumuzana waita Tamara uya kaptakwa 9 March 2015. Zvino zvinorwadza zvikuru kuti nasunu vasvitsa 7 years. Tisati tasiva kuti varipi uye chii chakaitika. tinobatikana zvakanyanya nguva nenguva, especially ndikanyanya tarisa vana. Tinonzwa moyo wangu kurwadza kuti chokwadi vana vangu kutokura vasiri kuziva kuti baba varipi vachadzoka here.
Kuinto ebuhlungu kuba sekuyiminyaka esikhombisa singazi ukuba ungaphi njalo kuyini okwenzakalayo. Ngiyakhangela abantwana ngiyadana ukuba ubaba wabo.
Omunye wasebenza loDzamara umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende kumele ancede ekudingeni uDzamara.
Okokathesi sihloke sisithi usaphila simelele ukuthi abuye omunye wethu esasebenza laye ucaptain wethu owayesikhokhela endabeni zokuvikela amalungelo kaZulu ucaptain Itai.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Daniel Molokeli ongummeli wedayi lephalamende.
Indaba kaItai Dzamara ilokho esizwisa ubuhlungu. Khonoko ukuthi umuntu uyakwanisa ukuthathwa phambi kwabantu libalele athunjwe anyamalale iminyaka yonke leyi achiye umkakhe labantwana yinto ezisa ubuhlungu kakhulu. Siyakwazi ukuthi icala lakhe uDzamara kwakuyikuthi wayesithi amaZimbabwe asekhathele ngombuso kababa umkakhe. Ngakho ke kuyakhanya kuobala ukuthi abantu abamthumbayo lapha babesebenzela iZANU-PF.
UDzamara wanyamalala emzini weGlendisseven eHarare ngemva kokuthunjwa ngamadoda amabili angaziwayo amfaka emoteni eqeda ukugetlwa ikhanda. Kuze kube lanamhla kasazange abonakale. Imizamo yokumdinga mnyaka yonke le isiyehlule lanxa inhlanganiso ezwela amalungelo oluntu zibakhweza lolu daba emthethwandaba waphezulu we-High Court owanquma ukuba adinge ngokuphangisa kodwa uhulumende ngatsho lutho ngaye. Imizamo yokuthola icele kahulumende yehlule ngoba ucingo lukamnumzana Nick Mangwana belungangeni ukuthi lo mphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mswangwa beludojwa ngumuntu otshele iStudio 7 ukuba ukomunye umhlangano. Kodwa ikhuluma ngozibandlela emhlanganweni wamazwe omhlaba okhangela ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu o-Universal Periodic Review, umphathintambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthe uhulumende wakhe ukhathazekile ngokunyamalala kwaDzamara njalo wenza konke okusemandleni akhe ukudingisisa ukuba ungaphi. Wathi njalo uhulumende uyagcwalisa isithembiso sakhe kusincumo somthethwandaba waphezulu e-High Court sokubikela imuli yakhe emsebenzini wokudingisisa lokhu kodwa okulandulwa ngabemuli kanye labagqwetha kaDzamara. Ngimele iStudio 7 seHarare ngimlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe selisayinelane leKenya izivumelwano ezigoqela ezokusebenza ndawonye ukuthuthukisa umnotho wamazwe omabili, ezomvikela, ezokuvakatshelana, ukuthengiselana kanye lokuthuthukisa impilo yabasakhulayo labesifazana. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa eNairobi, umongameli Uhuru Kenyatta weKenya uthe izivumelwano lezi ziqinisa ubuhlobo belizwe lakhe leZimbabwe obusukela ilizwe lakhe lingakatholi uzibuse. Uthe kulabantu beZimbabwe abomhlobo wesiyoneni abahlala eKenya ngeminyaka yabo 1960s asebalungiselwa incwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano ofanayo ukuthi bakhulume ngodaba lwamalwecatsha akuzwekazi le-Afrika kanye lokuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla leZANU-PF esiqale ngokumbuza ukuthi kambe ziqakatheke kanganani isivumelwano lezi kanye lobudlelwano leKenya.
Well, akulanto enhle njengokudlelana kuhle omakhelwane lamazwe angabe eseduzane lathi khonapha. Kuyathuthukisa lokho esikuthi ngesiNgisi i-trade okumele yenzakale ukuthi bona umkonomi ube umkonomi ophilayo. So xa ubona umongameli esukuma ephuma esiya kwamanye amazwe besiyaba lo budlelwano obunjalo kuba yinto esinika ithemba ekugcineni kohambo le. Hayi, nxa sidlelana labantu kusho ukuthi kona konke singabe sikwenza thina la siyakwazi ubana simanufacture izinto lapha ziswele imakethe kodwa ngenxa yokuthi kona zabe kunobudlelwano phandle ngale sesingazimaketha phandle sikhulise umkonomi khona kubana futhi kukhulisa amankampani anjalo nxa ekhula azenze ubona abantu abanengi bethole imisebenzi beqhatshwe ngoba kathesi siyakwazi ubona into enkulu kakhulu lapha kwela kithi ukuthi imisebenzi imilutshwane ngenxa yamankampani amaningi avala.
Ezinye zezivumelwano ngezokuthi bathuthukise impilo yabesifazane njalo bebona ukuthi abatsha bathola imisebenzi. Singathi zingatsha eziqakatheke kakhulu yini lezi ezabatsha labesifazane?
Izolo bekuthi langa elikhulu ilanga lokulandelela njalo ukuqakathekisa abantu besifazane omama osisi bethu abantwana bethu lokunjalo nje. Siyabona umhlaba lo ngabe owesifazana kakho ngabe lo mhlaba ungokunye. Ungakhangela umuntu wesifazana nxa endile unzima ahamba kiwo emendeni nalwana. Umkhangele nxa engumntwana unzima ahamba kiwo ebuntwaneni kwapana sekuthola amalungelo afanana lawalo ongumfana. Ukhangele noma nje lapho sibili sithi khona usethole umendo sibili uyathatha indlu ayithi nje ibe indlulana kube ngumuzi ubone sokugudumala athathe ukuzithwala umbone indoda inkalakati ngangame opresident bonke laba ubabona benjana baphuma kumama. So kuqakathekile kakhulu umuntu wesifazana. Ngakho ke nxa bekubambile khonokho upresident walapha kwelakithi represent uKenyatta weKenya yindlela enhle abahamba ngayo okumele vele ngabe kuhanjwe ngayo. Lo ntanga laye siyakwazi ubana nguye phela othatha over nxa thina sisuka sishiya lo mhlaba. Laye kumele anakekelwe kuhle ubana kuhlonziswe ubana bona bathole imisebenzi babe nempilo enhle eprogressive ezenza ukuthi ubana ubutsha babo ungabi yubutsha osobuchaphaziwe. Ngoba siyabona kakhulu kakhulu endaweni eziningi including khonapha eZimbabwe sokule a lot of i-abuse edakamiswa ama-drugs ngenxa yokuthi abantu abala msebenzi abala kokwenza so iingqondo zabo zi-idle zipho kuhlala nje sigcina sibesenza konke lokhu okungayisikho usebedawa izinto ezinenge ezihiyeneyo ngoba akukuhle lokho esikubonayo okwenziwa ngabo ntanga ngenxa yezidakamisa lezi asebezithola all over.
Lo umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo elilunga lebandla lezanu PF esixoxe naye ekobulawayo. Ulife Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Intengo yamafutha ezimota iqonge okwethusayo emazweni womhlaba ngolwesibili ngemva kokuba umongameli Joe Biden welemelika ethule umlayo wokuthi ilizwe lakhe selimise ukuthenga amafutha ezimota akwele Russia. Intengo ihle yaqonga isedlula amadola amane kugaloni ngalinye okuyintengo eyagcina ukukhuphuka ngale indlela kwelemelika ngomnyaka ka-2008. Elemelikwa libikwa liyalile ukusekela umqondo welunga leNATO elePoland ukuthi izizamthinyana zebutho ezalungiswa kweleRussia ezama-MiG-29 fighter jets zisiwe enkambini eseGermany ukuze ziyencedisa ibutho lemoyeni lakwele-Ukraine ele-Air Force ukuzivikela ekuhlaseleni kwalo ngeleRussia. Amazwe omhlaba ugoqela elemelika athi eleRussia lalingakhangelelanga ukuthi ele Ukraine lingalwisa ukuzivikela ekuhlaselweni yilo ngendlela eyikho khona okwamanje. Isiphathamandla sikahulumende wele Melika sitshele ikomiti yodalela ephalamende ele-Congress ukubana ele Russia likhanya lethuswe ngamandla ele Ukraine lona elalikhangelele ukuhlasela lihle liqedelane lakho ngosuku olulodwa kumbe ezimbili.
Abadabuka eZimbabwe abanengi bekuhlelo lweZimbabwe Special Permits bathi abasoze benelise ukulungisa amaphepha okuhlala kwele-South Africa ngokusemthethweni ngenxa yokuthi kabangeni kunhlelo zonke zamavisa ahlelwe luhlangothi lukahulumende olubona ngezethekeli lendaba zekhaya. Abaxoxele Studio 7 namhla bekwele-South Africa bathi okufunwa nguhulumende wakwele-South Africa okunjengokuba lencwadi eziveza ukuba bakhaliphile emsebenzini eqakathekileyo abalakho ngakho ke balakho kubiselwa eZimbabwe ngokhulumende kungedlula umhlaka 31 kampalakazi lonyaka. Iningi labo ngabasebenza emavenkilini ezitolo ezithengisa impahla emakhitshini leminye imisebenzi engenziwa ngabadabuka kwele South Africa. Abaphansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili namachumi ayisikhombisa 272,000. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGives Dube Studio 7 uxoxe nomnumzana Bongani Mkhwananzi wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Vele mthetho wabo babengaqualify to begin with. That's why there was a special dispensation. Now you'll find ukuthi umuntu in terms of ama requirements akuma mainstream permits lendlela okumele ngabe uwathola ngakhona kuba nye impossible. So bazama ukuthola indlela zokuthi bengenelisa kanjani ukuthi benele kulo kule imigomo efunekayo. And kuba nzima, kunzima kakhulu abantu bakithi ngoba the formal mainstream permits bebengenelisi vele, yikho babephiwe i-special dispensation okokuqala.
Nga ukukhuluma khona ukuthi bebengenelisi, singathi ukukhuluma ngani kungajula kanjani?
Umuntu ake sifake umzekeliso womuntu mhlawumbe osebenza imisebenzi yalo semakhitshini. And iningi labo labo bantu akusibo bantu oyabe eqhashwe umuntu oyedwa. Automatically lowo muntu incwadi yokubhalelwa nje ukuthi usebenza kwaSibanye isivele isistaka ngoba usebenza ngapi, uthola ukuthi usebenza abantu abane ngeviki oyiwani ngama 250 wona lawo, then wena ufuna ukubhalela incwadi yokuthi uyasebenza. Omunye uthola ukuthi wangena ekampanini, nginaye ubaba kwamfonela emalangeni lapho uthi uyi-electrician, yena wangena ekampanini liyane Thanyela umqhathi wambona ukuthi hayi umuntu lowo ngathi ngumuntu olesimilo esihle, waqala ukuthi maye besiyayenza ama-installation apho behambe laye futhi waqala ukufundela leyo electricity, waqala ukugcina sengcono kulabanye nge-electricity lokhu efunda khonapho ule 11 years lelokhu esebenza lapha. Manje sokufuneka i-qualification yokuthi yini qualifier, under what qualification, akala qualification ukuthi wena why ukuqhathwe wena kungaqhathwa ngusibani bani. Kunzima ukuthi kujustify yeke illegally, but nge-motivational letter usengamhlawumbe bekujustify ukuthi hayi lo muntu uzamthatha get in-house training, kodwa by formal training akalayo leyo formal training. So yizo ezinye izinto abantu abahlangana lazo zona ezikuthola ukuthi hey kudala ngisebenza lapha kodwa angiqualify in terms of the mainstream requirements. So ama-requirements yiwo ayenza abantu ba-delay, hayi ukuthi bona abantu bafuna uku-delay.
Ngokukhangela vele ufunakalani ukuthi umuntu nxa se apply kutsha khonapho kumele kube umuntu onjani angene kuyiphi i-visa khona?
Ama-visa khona ahlukahlukene, kule general work permit, kune critical skills visa. I mean ngoba iza ngama-visa, kule general work visa, kule critical skills visa, mhlawumbe abanye sebengacabanga ukungena kubo-spousal visa, abanye bacabange ukungena kuma-business visa. So ake ngiqale ngifake umzekeliso womuntu odrayiva i-Uber. Umuntu odrayiva i-Uber akaqhashwanga kodwa uyazisebenza ule business, kodwa i-business lelo kunzima ukuthi umquantify ukuthi aye ku-business visa kumbe aye ku-general work visa. Engaya ku-general work visa kuzofuneka abhalelwe ngumqhatshi incwadi yokuthi uqhatshiwe. Umqhatshi kala yena ngokwemfanelo ngoba i-Uber kahle kahle somqhatsho i-partner. Then engafuna ukungena ku-business visa kuyaqala vele ukuthi hayi ndoda sicela i-5 million yokubona ukuthi wena vele uzoinvesta lapha e-South Africa, ubuye njani imali yakho le ubuye la. Hayi vele mina angangenanga lapha ekhaya ngibuyele ibhizinisi, ibhizinisi ngilifome sengikhona lapho. Baningi abantu abanjalo, abanye abafoma uthole ukuthi umuntu vele ube ngiplumber, waziqalela ukuplumber usele business, even i-registered ku-CIPC, but in terms of business permit requirements akuvumi. Kodwa yena useli-runner le business, usele sikhathi eli-runner and uyenelisa ukuqhatsha, mhlawumbe kaqhatshanga abantu permanent kodwa uyabanika amatoho, uthole ukuthi uyadobha ababili abathathu kokuyi-piece job anakho. Uyaqhubeka ngempilo katshontshi lo muntu and is self-sustainable and is living a very decent life. Kodwa in terms of the legal requirements akenelisi. Omunye ufuna ukungena ku-spousal, yena ubezicalela le ntombi nje akathathanga mhlawumbe even customarily or in any way kodwa manje ukuthi angene kwi-spousal kumele phela ngabe waqala wangena mhlawumbe nge-permit ethize wangena ku-process yokuthatha umuntu oyisizalwane sala kuhlukahlukene critical skills visa nginaye umnumzana mpela ongumhlonipheki mpela engimaziyo mina ofune ukuyilungisa i-critical skills kodwa mase siya kuma-bodies ukuthi kulungiswe like kuyabe kufuneka ukuthi ube registered with a professional board siyafika laphana i-process yakho into engathatha almost a year.
Lowo umnumzana Bongani Mkhwananzi wokunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Wezemidlalo lidonsa nzima iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders kulezi nsuku njengoba labasakhulayo abeBoso 90 labo bethwele amagabha avuzayo esigabeni seSouthern Region Division 1 Soccer League. Kubika intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu leBoso 90 lihlezi endaweni yesine nxa usuke emsileni wengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngemva kokudlala imidlalo eyi-9. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBoso 90 usiza abantu Khoza uthi lesi simo sesibalalisa begqoke izicathulo.
Sikhathazeke kakhulu ngokunqotshwa mihla ngemihla. Ekuqaleni besithi kungcono ngoba besisiba nguchikilobhanga sithola umklomelo owodwa kodwa kathesi sesilahlekelwe yimiklomelo yonke yomithathu. Yebo kambe thina owethu umsebenzi ngokukhulisa abafana kodwa lempumela layo iqakathekile. Yikho kuzamele sithole indlela yokuba sibakhulise abafana kodwa ngasikhathi sinye sithole impumela enhle.
Phezu kwengalani yesigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League uhlezi iqembu leWange lona elemiklomelo engama-20 njalo elitshiya eli-Arinele elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emine. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leWange uBongani Mafuthi yena umango usemude kumkhankaso wokudinga iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba sePremier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Eqinisweni akukakhanyi ngoba sonke emathimini lapha sisazama ukuthi sikhulise i-fitness yama-players wonke. Amathimu sengathi sefit kathesi sokunzima. Wonke umuntu oku-Division 1 ithuba lokuthi aphumelele ekugcineni lokho livulekile. Ngiyeke sathi ukuthi ubani senjani. So thina njengeWange sokumele ukuthi sizilungiselele. Kuvikile ebulayo sidlala le. Ratananga i-team ekhotshwa ngamadoda alolwazi lokudlala lokukhotsha. Ngiyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi siyethola impumela esikukhalekayo ukuthi bangasidli eziningi thina sithole okungama-points okuthathu.
Kumidlalo yeviki lethuba nomunye ezakuba khona ngempela viki ezayo iqembu leWange lizavakatshela eliRatananga lona elihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo. Lo mdlalo uza kuba enkundleni eluveve p arena ngehola le-12 yemini. Ikanti emini kuza kuba lo mdlalo phakathi kweqembu leBoso 90 kanye le-Indonsabusa enkundleni efanayo. Umqeqeshi weqembu le-Indonsabusa uXolani Gundlande uthi bakhangelele ukwala belokhu bedobha imiklomelo ngokuqhubeka kwemidlalo.
Sikhangele umdlalo ngamunye ngamunye njalo senze okusemandleni ethu ukuba sithole impumela enhle. Khathesi sesikhangele umdlalo wethu leBoso 90 njalo lakho sikhangele impumela enhle.
Eminye imidlalo ehlelwe ukuba idlalwe ngempela viki ezayo imi kanje. Ngomgqibelo iqembu leArnel Movers lizadlala leZPC Wange enkundleni eluveve ngehola le-12. Kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leSiwu lizadlala leTalent Vision. Iqembu leMose Rovers lizadlala leMakhandeni Pirates enkundleni eChinotimba eVictoria Falls. Kuthi iqembu leKazmine lizemukela eleQuality Foods naseTech Mine. Kanti iqembu leMainline lizadlala leIndlovu yanyathela ngasePlumtree. Ngesonto iqembu leZimbabwe Saints lizadibana leleAjax Hotspurs naseLuveve p arena ngehola le-12. Kuthi ngehola lesithathu emini iqembu leMountain Climbers lizadlala leleBinga Pirates enkundleni efanayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.